Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 4 Gunyana 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Isisu kugadzwa kwavamunangagwa hatikucherechedzi, hakusi pamutemo. Kungozvigadzawo, hakuna sarudzo yakaitwa muZimbabwe. Sarudzo yakaitwa rakanga riri dambe chitsotsi chekuda kubira vanavevane vanhu veZimbabwe.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti haritambiri kuzvigadza pachigaro kuchaitwa navaEmerson Mnangagwa nhasi.
Tiri nyika yakarongeka, uyezve tine bazi reeducation rakarongeka. Hatini taifanira kunzwa mashoko aya achibva kuna Vaniki Mangwana, mashoko anga achibva kuna permanent secretary veeducation achipiwa kwese kumaprovinces.
Varayiridzi vanoti bazi rezvedzidzo rinofanirwa kumuka riite basa raro nenzira inobetsera vadzidzi, vabereki nevarayiridzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti haritambiri kuzvigadza pachigaro kuchaitwa navaEmerson Mnangagwa nhasi mushure mesarudzo dziri kuramba kutambirwa nevazhinji munyika nekunze. Masangano nezvikwata zvevaongorori vetsarudzo vakanga vari munyika kuongorora sarudzo dzichiitwa, kusanganisa chikwata chakatumwa neSADC, vanoti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka. Triple C inoti sarudzo idzi dzinofanirwa kuitwa patsva dzichitungamirwa nemasangano eAfrican Union nereSADC, asi sarudzo idzi dzisingafambiswi neZimbabwe Electoral Commission. Tabata mutauriri webato reTriple C vapromise mukwananzi kuti tunzve pamire bato ravo munyaya iyi pamwe nekugadzwa kwavamunangagwa nhasi.
Isisu kugadzwa kwavamunangagwa hatikucherechedzi, hakusi pamutemo. Kungozvigadzawo, hakuna sarudzo yakaitwa muZimbabwe. Sarudzo yakaitwa rakanga riri dambe chitsotsi chekuda kubira vanavevane vanhu veZimbabwe sarudzo yavo zvichiitwa navamunangagwa nebazi ravo refasi. Saka isisu tinotaura sematauro akaita SADC, African Union nevamwe vakanga vari muno vachiongorora mafambiro akaita sarudzo, vakataura zvakajeka kuti aiwa muZimbabwe hamuna kuita sarudzo dzinounge dziri sarudzo dzine bundutso. Zvakaitwa hazvina kubuditsa pachokwadi kuti vanhu mutungamiri wavanoda ndiani. Tinozviziva kuti muZimbabwe vanhu vaida vakasarudza vaNelson Chamisa, asi Zeki yakazotanga kutaura kuti vasarudzwa ndevamunangagwa anova manyepo. Saka manyepo iwawo ndiwo zvakare yatiri kuona kuchinzi vamunangagwa vachagadzwa. Manyepo oka oka, hazvina nguva yazvinokwa zvinoenda zvichangoparara, nekuti hazvisirizvo zvakasarudzwa nevana veZimbabwe. Isisi tiri kuti ngakuitwe sarudzo dzakajeka dziri pachena dzakatariswa neSADC neAfrican Union dzinoitwa pasi pebazi risiri reZeki, asi rimwe bazi richange ragadzirwa rinokwanisa kurana maelections akachena akajeka anozobuditsa mutungamiri chaiye chaiye anodiwa nevanhu veZimbabwe.
Inini seTriple C, chii chamuri kuronga pamusoro pekusafara kwenyu nemabadhiro akaitwa sarudzo? Pane zvamuri kuronga here?
Isusu hatina zvatinoronga kunze kwekukurudzira maCitizens emuZimbabwe kuti vamake sure kuti zvavakasarudza ndozvichabuda pachazenge paperera nyaya iyi. Isusu tinoti kumagumo kune nyaya, kumagumo kune nyaya. Mnangagwa angazvigadza asi ngaazive kuti kumagumo kune nyaya. Vana veZimbabwe havasi kuzotendera zvakare kuti Mnangagwa aramba achizvigadza kuzviita mutungamiri wenyika zvisiri pamutemo. Akazviita muna 2017 achibetserwa nemasoja, akazviita zvakare muna 2018 mushure mekunge akundwa navachamisa, akazvigadza akaramba aripo abda kuzviita zvakare zvekuti hazvisi hatisi kuzozvitendera kuti zviitike izvozvo.
Mataura pamusoro pesadaka African Union nemamwe masangano, chii chamuri kutaurirwa nemasangano akaita seaya uye kusanganisavo nyika dzakaita seamerica, Britain, Zambia nedzimwe, pane zvadziri kutauravo here kwamuri?
Ndinofungidzira kuti nyika dzese dzakatotaura kare sarudzo dzichiri kuitwa, dzakatumira mapoka akanga arimo paground munyika yeZimbabwe vachiongorora mafambiro akaita sarudzo. Ende ndinoziva kuti vese vakanga vari munyika vakanyora zvakajeka kuti aiwa, sarudzo hadzina kufamba zvakanaka, sarudzo dzakaitwa muZimbabwe hadzisi sarudzo. Kunofanira kuzonyatsoitwa sarudzo dzakajeka, dzakachena, dzakatsetseka, dzinochabuditsa mutungamiri anodiwa vanhu vemuZimbabwe. Ndinoziva zvakare kuti kune vamwe vatungamiri vesadhaki vari kuda kuita musikanzwa yekudzora mashoko akataukwa neobserva mishini yakanga iri munomu, asi chokwadi hachiri, harichinjike. Chokwadi chinoramba chiri chokwadi, saka isu ticharamba takamira pachokwadi tichikurudzira vakuru vesadhaki kunyanyanyana vakanga vari pagraund vana Dr. Mumba nevamwe vake kuti varambe vakamira nemashoko avakataura ane umbowo neupfupuri zvakaitika pagraund zvavakaona vafazi vachivhundutsira vanhu, vachiisa madeski, vachinyora zvavainyora, vachipfurekedza vanhu kunovhota, vachibetsera vanhu vanogona kunyora, vachiti ngavaitikisevasingagoni kunyora, nezvakawanda zvakaitika zvachose. Inofanira kubviswa, pagadzikwe patsva kuti paitwe sarudzo ichange ichisupervisa nekuongororwa nesadhaki neAfrican Union ichienda mberi chinosarudza mutungamiri wenyika mune zvakanaka.
Mataura pamusoro pedzimwe nyika dziri kuedza kuti zvakataurwa nechikwata chesadhaki zvibviswe kana kuti zvidzorwe, mungatiudzawo kuti ndedzipi nyika idzi?
Tinoona nyika dzakaita sana South Africa nanamibia nedzimwe dziri kunyoranyora zvadziri kunyora zvisinei nebudikidzo yakabudiswa neobserver mission, uyezve dzisina kukwanisa kumirira kuti observer mission ipedzise ripoti yayo ipe marecommendations ekuti kana zvadai zvichafamba sei. Vamhanya mberi, kunomhanya kunovhara kuti chokwadi chivharike, asi munozviziva imimi mukoma kuti chokwadi hachivhariki zvekumhanya. Naizvozvo isi tinoramba takamira pachokwadi kichi.
Avo vanga vari mutauriri webato reCCC vaPromise Mkwananzi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakaudza Studio 7 kuti kugadzwa kwavaEmmerson Mnangagwa kuchaenderera mberi uye hakunei nebato reCCC. Vachitaurirana padande mutande nepasocial media, vanhu vazhinji vari kuedza kuziva kuti vatungamiri vemuAfrica vachauya muZimbabwe nhasi kuzoona vamunangagwa vachigadzwa utungamiri ndivanani. Zvava kuzivikanwa kuti vamwe vanonzi vachauya muZimbabwe nhasi vanosanganisira vaCyril Ramaphosa vekusouth Africa, vaPhilippe Nyusi vekuMozambique nevatungamiri veNamibia neDR Congo. Mutungamiri wekuKenya vaWilliam Russo havasi kuuya, asi vachatumira munyori mukuru wemakurukota ehurumende yavo. Tabata vanoongorora zvematongero enyika amai Laina Ndlela kuti vatiudze zvatingatarisira kubva kuvatungamiri venyika dzemuAfrica maererano nekugadzwa kwavamunangagwa.
Muzuva ranhasi pachange pachigadzwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa. Izvi zviri kuya mumashure mekunge vaiona kubatwa kwesarudzo dzenyika iyi yeZimbabwe, vanosanganisira mapato eSADC, eAfrica Union pamwe chete neEuropean Union, vakaratidza ivo kugununʼuna vachiti sarudzo idzi hadzina kunge dzabatwa nemazvo.
Ndevapi vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kutarisirwa kuvepo uye chii chatinotarisira?
Muzuva ranhasi tichange tichiona vatungamiri venyika yeSouth Africa, mutungamiri weMozambique vaPhilippe Nyusi pamwe chete nemutungamiri wenyika yeDemocratic Republic of Congo vaFelix Tshisekedi, avo vachange varipo pakunokorokotedza mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa.
Maindlera, vatungamiri vezhinji vemuAfrica vari kuratidza kuti havasi kuuya kuZimbabwe. zvimwe zvikonzero zviri kupiwa nevatungamiri vemuAfrica ava vasiri kuuya kuZimbabwe ndezvipi?
Vatungamiri vazhinji vemuAfrica vachange vari ivo kuAfrica Climate Summit iyo iri kuitwa kuNairobi.
Chii chatadzisa mutungamiri weKenya vaWilliam Ruto kuenda kunoona vamunangagwa vachigadzwa utungamiri? Ndiani achaenda pachinzvimbo chavo akamirira Kenya?
VaWilliam Ruto anove mutungamiri weKenya havana kubudirira kuenda kundogadzwa kwemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa muzuva ranhasi. Pachinzvimbo chavaRuto kuchange kuine Prime Cabinet Secretary vaMusalia Mudavadi. Izvi zviri kunyanyo kubvira pakuti muzuva ranhasi muNairobi, Kenya, pachange pachiitwa Africa Climate Summit iyo iri kutarisirwa kuti pachange paine vatungamiri vemudunhu reAfrica vanodarika chero makumi maviri. Naizvozvo urongwa uhwe Africa Climate Summit hwanga hwakagara hurimo muchirongwa. Saka maonero angu, ndinoona sekuti kugadzwa kwemutungamiri weZimbabwe kwasanganisirwawo nekuti vatungamiri vazhinji vemuAfrica vanga vakatogara nechekare vakagadzirira ivo kuti vachazoenda kuAfrica Climate Summit iyowo zvekare iri kutanga muzuva ranhasi.
Amaindlera, kusaenda kwevatungamiri vazhinji vemuAfrica pane zvimwe zvakunoreva here? Chii chamuri kuona apa?
Padawo zvinogona kuti kusaenda kwevatungamiri vazhinji vemudunhu reAfrica kunokorokotedza nekumira pamwe chete navaEmerson Mnangagwa zviri kubvawo pamashoko ayo akaturwa neavo vaiongorora kubatwa kwesarudzo dzemuZimbabwe mumwedzi wapfuura wanyamavhuvhu. Naizvozvo inogona kunge ichingoriwo strategy yekuti varikuda kuti vambonyatsokumirira vagoona izvo zvicharamba zvichiitika kuti angave api matano achazotorwa pada neSADC kana kuti Africa Union, sezvo pachifungidzirwa kuti sarudzo dzapfuura dzakaitwa mumwedzi wanyamavhuvhu hadzina kunge dzafamba nenzira yaitarisirwa.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongero enyika, amai Laina Ndlela vari parunhare kuNairobi, Kenya, neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoshora zvikuru mafambisiro ari kuitwa nyaya yokuvhurwa kwezvikoro. Vadzidzi, varayiridzi nevabereki vakange vakaziviswa kuti zvikoro zvinovhurwa nhasi 4 Gunyana. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vanoti vamwe vadzidzi vakatosvika kuzvikoro zvavanodzidzira nezuro asi ndokusangana nemashoko ekuti zvikoro zvichavhurwa nemusi wechitatu. Dr. Zhou vanoti nyaya dzesarudzo dzakakanganisa zvizhinji zvekuti hurumende yaida yakanonosa kuvhura kwezvikoro kwesvondo kana kuti kwemasvondo maviri. Dr. Zhou vanoshorawo kuti zvimwe zvikoro zvichanonoka kuvhurwa kuitira kuti mutungamiri wenyika agadzwe utungamiri nhasi.
Zvatinoda kutaura ndezvekuti mashoko kuti zvemuHarare chete ndozvinovhura Wednesday zvimwe zvikoro zvichivhura nhasi nomuvhuro anenge ane mateya. Mamwe mashoko azotevera yavo anoratidza kuti zvikoro zvese zvinovhurwa nechitatu, asi tinozva kuti vana vanga vagara vaenda kumaboarding kana kuti vakaenda nezuro vakawanda kumaboarding. Saka communication imwe inoti vakaenda havo nezuro kumaboarding ngavachingogara ikoko.
Zvinofamba seko Dr. Zhou kuti imi nebazi rezvedzidzo munotadza kuudza vadzidzi nevabereki vavo kuti zvikoro zvinovhurwa?
Zvazvinongotaridza ndezvekuti hapana kuita pfungwa dzakarodzika, paifanira kunge pakataurwa nguva ichipo kuti vana vanoenda kuchikoro rini. Zvekare zvaida kuti nemaelection akanonoka kuitwa aya vana vambononoka kana nevhiki rimwe kana mairi vasati vadzokera kuchikoro, zvichipawo vabereki nguva yekumbotsvaga mari. Saka chatingataura, vana vanofanira kudzokera nechitatu vese zvavo kunyange zvavo vakawanda mumaboarding vava kuzvikoro asi zvikoro kutanga kudzidzisa kana vari varairidzi zvinotoreva kuti chitatu ndopanenge pava muzvikoro navarairidzi kunyange chitatu chechi hachipi nguva yakareba kuvarairidzi kuti vatsvage mari vadzokere kuzvikoro nokuti varairidzi vanhu vasinawo mari vari kutotsvagawo mari yokudzokera
imwi sevarairidzi munoti kuhurumende pamusoro penyaya iyi Dr. Joe
chikurukuru chatinoda kutaura kuhurumende ndeyokuti maelection akasvika pasina chauviri chavarairidzi changa chaenda kwavari kusarirwa $50 yakaenda kwavari isu singwisingwi yedu ndeyokuti mari yebasic salary yavarairidzi idzokere pamari yavaitambira October 2018 asati apfuura iyo yaita 540 mari iyi ndo yatinoona kuti ikava iripo iri basic salary maallowances achizoramba awo aripo zvingapawo chauviri kuvarairidzi asi pari zvino vana nemhaka yokuti mashoko anofamba zvakasiyana uyezve havasi vese vanonge vachiteerera kumaredhiyo vana havana zvakajeka zvokuti nhasi uno tichaona vamwe vachinda vamwe vachitadza kuenda kuzvikoro asi correct position ndeyokuti zvikoro zvinovhura newednesday taasiko zvino zvinoratidza kuti Zimbabwe yose jekerere zvikoro zvakawanda zvisiri maboarding ayo anga agara atoreceiva vana zvinotanga kudzidza newednesday kana kumaboarding vachafanira vachingoprepare vavo kudzidza asi zvikoro kutanga kudzidza musi wednesday izvi zvingadeo zvakakomuniketwa nguva ichipo zvisina kupedzera vabereki nguva yokumhanyisa vana kudzokera ministry ingadeno futi yakatopa kana 2 weeks chaidzo zvokuti vana vazodzokera kuzvikoro muzvikoro madekara vamboonawo nguva yekutsvaga mari
Dr. Joe sevarairidzi munoti ivo kuvabereki pamusoro penyaya iyi
tino urombo nemashoko anonoka kuenda tinofunga kuti ministry of education inofanira kuti inyare kana ichitadza kuendesa mashoko nokukurumidza kuti varairidzi pamwe chete navana vechikoro navabereki vazive kuti zvikoro zvinovhurwa rini
icho chakakonzera izvi chii Dr. Joe
kana tiri nyika yakarongeka uyezve tine bazi reeducation rakarongeka hatini taifanira kunzwa mashoko aya achibva kuna vaniki mangwana mashoko anga achibva kuna permanent secretary veeducation achipiwa kwese kumaprovinces achiinda zvakafanana kwete matirativhange aya kana kutamba namadhaka pasina mvura atiri kuona achiita mumashoko achichinja after every minute hatiexpect kuti vanhu vedzidzo reeducation vange vachidero nokuti dzidzo reeducation inofanira kuratidza kurongeka sevanhu vakaenda kuchikoro
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takavafira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri webasi rezvedzidzo vataungana ndoro kuti tinzwe divi ravo tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi muNewsday mune nyaya inoti bato rezanupf ratanga kutsvaga vatsigiri vebato iri vakakwikwidza musarudzo varinoti vakakwanganisira mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nokuti pasarudzo idzi vanhu ava vakawana mavhoti mazhinji anopfuura akawanikwa navamunangagwa vanhu ava vari kupomerwa mhosva yekuedza kuisa bhora musango muNewsday makare sangano recarter center rinopomera zimbabwe electoral commission mhosva yekutadza kuita basa isina kwayakarerekera richiti zec haigoni kufambisa sarudzo izvi zvinotevera masangano mazhinji anoti sarudzo dzesvondo rapera hadzina kuitwa nenzira yakanaka hurumende inonzi yatumira mabhazi mazana manomwe kana kuti 700 kunzvimbo dzakasiyana-siyana muzimbabwe kuti anotakura vanhu achiuya navo kunational sports stadium uko vamunangagwa vanenge vachigadzwa kuva mutungamiri wenyika zvekare munewzimbabwe.com mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakoka vaimbova mutungamiri wezambia vaedgar lungu kumutambo wekugadzwa kwavamunangagwa semutungamiri wenyika. Izvi zviri kuitika panguva iyo vamunangagwa nemutungamiri wezambia vaHakainde Hichilema vachiratidza kusawirirana. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndiri mutsigiri weZANU-PF chaiye. ZANU-PF ndinoifarira. Asi ndichitaura hwangu semunhu wemuZimbabwe. Apa pakaresveka. Chedambudziko ratika munyika medu ndechekuti nechinhu chiri wrong. Hazvinei kuti bato iroro haubvumi kuti apa pari wrong. Hungu ini ndiri mutsigiri weZANU-PF. Asi apa pakarigwa. Ndobva ndasapota zvakare vachamisa kuti magona hamuna kuenda kumakotsi nekuti akumakotsi tangosvika tongokudyai. Saka izvi zvokugadzirwa kwapurezidendi vedu vepati yedu vamunangagwa hazviri kuitwa karikiriki, zvichiitikwa chimbi chimbi. But aiwa ndinotaura semunhu wemuZimbabwe kwete wepati, but izvi zvakuitika zvanyanya. Zita handitauri asi zvanyanya.
Tinorwadziwa mwoyo kwazvo kundwa nhasuno kuchinzi pane mapuresidensi edzimwe nyika kana achidhonza zvakanaka misoro handizivi. Kuziva Ramaphosa varitosimuka kuenda kuZimbabwe. Uyiwo uyu wepaMozambique apa uri kuyiwa futi kuZimbabwe. Kwozoita vavo baba vave kunorwiwawo hondo kasika peruko vari kuya kuZimbabwe. Hapana munhu nemusoro unodhonza ungadai achiuya. Vane misoro inodhonza vatobuda pachena kuti havauyi. But ava vari kuuya nekuda kwekuti naidzo dzinenge dzitoriwo mbavha. Dziya moto yembavha, mutoriwo mbavha. Uyu munangagwa ana kuhwina mavhotsi bo. Wakaba uyu, itori mbavha iyi. Saka muri kuya kuzopembera umbavha hwake here kana zvakamira sei? Mr. Ramaphosa of South Africa, Zimbabweans are in South Africa because of brutal leadership of this ZANU-PF leader, Mnangagwa. Asi nhasuno muri kunopemberera kuba kwaakaitira vanhu veZimbabwe. Vakaba vhote vanhu veZimbabwe. Ndiye muri kunopemberera here?
Ini zvangu ndoda kutaura kune ose machange champions vari kushora danho ratorwa nemutungamiri wedu Advocate Chamisa kuti vasaenda kumatare. Zivai kuti ZANU yanga yakatozvitarisira izvo kuenda kumatare izvi. Ndo zvayanga ichitoda. Musafunga kuti Chief Justice Luke Malava akadzoserwa mahara. Remember term yake of office was expired. Akadzoswa naED. Ndo zvakatodzoserwa izvi kuzviona ndokudzosa pabasa iwewe. Uzondimirirawo kana nyaya yangu yakubuda. Saka Luke Malava akatomirira Chamisa kumatare kuti adisimise nyaya. Ende wanzi Advocate Chamisa vaingoendesa nyaya kumatare ikandoshaya basa. Sadiki yese yanga yakamira nezvino AU neEU. Vanobva vachitobuda mazviri kuti handiwa sarudza ruti yokuenda kudare. Saka nyaya yako ichatungwa nedare. Saka zvavaita izvi rega aivana ED vaita inauguration yaweyo. Haina problem. Remember Bobo akaita inauguration 2008 aita one man race paya. Asi zvakasvikepi? Regai vaite, regai vaite. Chidembo tamba tamba musi takabata. Toda kuona kwazvinosvika. Ndini Joma pa Joburg.
Nose Pasmoston ndiri paJoza. Zvinotaura ndeZANU-PF. Zviro zvakanaka maningi kwevari kude kune vanhu vamwene. Ona side rao rakanaka streki. Asi vechimugadza vanomugadza. Asi kuzoona 5 years dzokwanaka. Unosapota ZANU-PF wacho unosikaisapoti. Tishe tiri kutokwara zviri hevhi pa5 years achizvii. Kutambura chaakunzi kutambura. Tichenha kwezvironda. Mayouth acho ZANU-PF naava vari kuuraya vanhu. Tinomutenda inguva yanyu yekuuraya vanhu. Asi Mwari ariko ase munhu wani. Muchapinde bhizi. Ziva kuti munangagwa wenyu gore anobva paigare ipapo. Muchari kupenga maningi nekuuraya vanhu kumunda ikoko. Mwari aisi benzi ichakwana nguva yekuti zotongwa isusu. Takutonga iwo. Musazochema mangwana. Mwari uchatiyamura. Rambai mukadaro ndinaZANU-PF kuuraya vanhu. Tinokutenda nebasa rinomuita rekuuraya vanhu.
Anokwasai ndimufundisi moyo. Kuona vamwe vatungamiri vedzimwe nyika vakaita saPaul Kagame, vamangu vamukwetsi masisi veBotswana neveRwanda, namaya Asalimu vekuTanzania, navaRuto vekuKenya, navaHakainde Hichilema veZambia nevamwe vatungamiri vachitadza kuya kuzoona kugadzwa kwemutungamiri weZANU-PF. Zvinoratidza kuti ZANU-PF kuita kwayo hwendo huno kwakaipa kwaonekwa nenyika dzose. Kaakungozvigadza, kwaakungozvigadza zvakafana nemwanasikana anozvirodza ega achida roora rake oga vabereki vasingazivaramba mukwasha. Zvakabuda musarudzo zvinonyadzisa, hazvigamuchiriki. Saka tinoda kutenda zvikuru kuona vatungamiri tungamiri wakafana na wa poka gama anama hivi kutanzania na nava hakai ndishilemo wanamu kwetzi masisi nevamu watungamiri wanaba baruto kuraliza uzakaita zano pivu zinu nyasa azifazi zukuruza nungutisa ruzizi maitira zakaitwa azizakyo nenzire ya kanaka chileza ova chivavari watengazi itwe nekuti ndova kabata masimba wose kumapulisa kumasoja kumasori nukupina kupi parichichi zakaipa chatisinga kuru zisemi nyike ili ya Zimbabwe kachilambe chingu nyinge chila nyike ili Zimbabwe indatenda amin.
Mkoma wande regaiti kutaurire Zimbabwe ya muna onaikai yakato firu wane wanu wakawanda zokuti wa mwedae wanga vari wapenyu wari kuchimoyo nasuru kana kuti vari panyadzonya kana vari pahills kana kuti vari munyika kutaura kuno vamunangagwa necommittee yavo ine cabinet yavo vangadai vasina kana power saka ngavarege kuita sokuti vakaita advantage yekuti vamwe vanhu vakapera kufa maitira vari kuita vamunangagwa vari kutonga zvinenge zvinorwadzisa vana veZimbabwe kuita zvokuvarwadzisa kuita zvokuvapidzisa taapa nguva yamubhutiseseko here taapa nguva yaidlamini here taapa nguva yafarao here zvavari kuita vamunangagwa iko zvine zvimaerection makaona zvakaitika vaingoita zvavanoda ivo neZANU-PF vachishungurudza vanhu kumusha vachishungurudza vanhu kumatowns vachinyiva mapepa vachiita sei iko zvinezvi vari kutaura nyaya yekuzvigadza ende vari kutaura zvinhu zvinorwadza maminista eZANU-PF zvavanotaura kumhuri yeZimbabwe zvinorwadza vari kuita sokuti nyika yacho ndeyavo ivo chete nevana vavo zvichatirwadza tichagoma tazvipira ende tichazvipira kuti tinodzibata futi dzacho because vari kutituma kuti titore mweya wakaipa vamunangagwa vari kutuma kupusha mhuri yeZimbabwe kuti isvike pakutsama zvavari kuita izvi isusu takanga tisina mweya iwoyo but ivo vari kutisunda kuenda kusiriko ngavatye nyika ngavatye mhuri yeZimbabwe ngavatye midzimu yenyika ngavatye mwari vamunangagwa ngavarege kuita zvavangoda ivo zvichatituma kuti tibate futi dzacho izvi tatenda hangu mazviita mwari vasvirei baba chinogure
Zvakaoma izvi idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reDoctors Without Borders riri kukurudzira nyika dzepasi rose kuti dzidzivirire dambudziko guru munyika yeChad panguva iyo vapoteri vari kubva munyika yeSudan vari kuramba vachiwanda uye vachida rubetsero rwakawanda. Mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vanoti vari kutarisa kushandisa mitemo yakaoma kusanganisira kudzinga vanhu munyika zvichitevera kuvisana pakati pevapoteri vekuEritrea zvisingawirirani pamusoro pezviri kuitika mune zvematongero enyika kwavakabva kuEritrea. Zvongwedi yapera tobotaza zvange zviri munhau dzanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti haritambiri kuzvigadza pachigaro kuchaitwa navaEmerson Munangagwa nhasi. Varayiridzi vanoti bazi rezvedzidzo rinofanirwa kumuka riite basa raro nenzira inobetsera vadzidzi, vabereki nevarayiridzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.